Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, Chiwabvu 14, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhasi tine hurukuro nemumiriri weZimbabwe kuSouth Africa nezvizvizvarwa zveZimbabwe zvakafa mutsaona yekuondomoka kwemudhuri kuCape Town. Komisheni inoona nezvesarudzo muSouth Africa yeIndependent Election Commission yazivisa nhasi kuti bato reZANU-PF harina kukokwa kuzoongorora sarudzo dzemunyika iye. Vamwe vechidiki vanorarama neHIV vanoti vachiri kusangana nedambudziko rekusarurwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mashoko ari kubva kuSouth Africa anoti kusvika pari zvino pave nezvizvarwa zveZimbabwe zviviri zvinoti vaPeter Chitiga navaObvious Ncube zvazivikanwa kuti zvakafa mushure mekuondomoka kwemudhuri waiwakwa mudhorobha reGeorge muCape Town muSouth Africa svondo rapera. Zvizvarwa zveZimbabwe zvaungana nhasi muGeorge Community Hall zvichibata maoko hama dzevafi ava uye kutsvaga nzira dzekubatsira kuti mitumbi inoradzikwe kumusha. Kanzuri yeGeorge inoti pamitumbi makumi matatu nemitatu yakawanikwa yakwanisa kuzivikanwa nenyanzvi mitanhatu chete. Pane vakafa nekukuvara pane zvizvarwa zvekuSouth Africa, Malawi neZimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganyawi weStudio 7 abata mumwe mushandi wekanzuri yeGarden Road District Municipality muGeorge muCape Town waStanley Zambezi.
The Receptive Office of Garden Route District Municipality, kuGeorge Cape Town. Pakati incident management yakatisiri kune mashona aripo, inini ndinofanirwa kundobatsira nekuita language translation nokuvabatsira kuti vazita ataurwa nemakambanis avo vaone kuti aripo here palist. From Tuesday, pane vanga variko vachitsvakana nehama dzavo, but nezuro, Monday, pane vazimba 2 vakazowanikwa. Saka avawanikwa kudaro, hama dzakaidentified, and it was confirmed. After it's been confirmed, pakawanikwa kuti panga pana Peter Chitiga na Obvious Ncube. So after that ndakabva ndangomobilize a community mGeorge nenonzima phase imwe iri kuTemba Lake community iri padhuze neGeorge ikoko. Tingoenda kuti ndopa support since taingohapa wo support chataona hama dzavo, but akazondovapa support. This morning 9 o'clock tabatasangana paya nemapastors pano vamwe vanonzi Pastor Boundy neringo member rauya ipapo rakati wandei kundopa support nokuwana maideas kuti tingabatsira sei on financial aid. Papo nhamba yanga iripo vanhu vanga vachitovara over 20 vanhu vanga varipo.
Tombotarisa panyaya yerubatsiro, rubatsiro rwamuri kutsvaga rubatsiro rwakawanda sei uyezve vanenge vachida kubatsira vanoita sei?
Rubatsiro obviously nderwemari. Icho zvine zvinichato hangu in contact marelatives acho kuti what is the way forward after vaya vabva kumocha ari kuti chii chiri kuitika. But nyaya yemari ndeinenge ichibihwa government yemuno yanga ichipromisa kuti ichabatsira nemakofini nerepatriation and the like. But munoziva maprotocols egovernment, it might take a month or 2 months kuti zvive finalized. But isiso as a community, zim community, tikakwanisa kuti tibatsirane kuti hama dzedu dziende kumusha. Kana hauzobatsira nemari or whatever kuti hama dzedu dziende kumusha, the earlier the better. Saka panyaya yemari apa ndo pandirona soti ndo panoda kuti pagadziriswe. Nekuti kana variko vane mafuneral pala, I've been in contact with more boys in its way, Great Hope Funeral Services. Kana vachibatsirawo kuti vakwanisewo kucommunicata nemarelatives, zvingabatsira kuti tiite speed up process. Dano kumirira government, government dzinenge dzine procedures others noshanda nawo saka isi tikawanawo rubatiro rwakadaro zvine zviri nani chitiko saka tikamande last week pabuilding panga pane vanhu 81 81 ipapo still pane 20 vachiri missing as for today they found 32 deceased persons vamwe vari hospitalized vamwe vakabudawo vasina kuwara vari kudzimba dzavo of which two ndatima Zimbabweans pane umwe one watiri kutsvakana nehama dzake kunoka aishandisa zita rokuti nyoni bhati rake anonzi tonderai magunei tuka eclear photo yakuti tipe vanhu veforensic kuti vakwanise kutibatsirawo neidentification because hapana hama yake iri paground
avanga vari mumwe mushandi wekanzuro yeGarden Route District Municipality muGeorge kuCape Town South Africa waStanley Zambezi vachitaura naMavelous Mhlanganya weStudio 7 vari kwakare kuGeorge muCape Town. Tichiri panyaya iyi Evans Zininga weStudio 7 abatawo mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi avavimbisa kubatsira vakashayikirwa nehama.
Chasinyo zuwa shiwa tuhurumende umurumu nevamwe we municipality haiko kubaka taura kuti iwo vashanga vashibatsira kutakuru wako nitumbi evamu upune zimwe nika watashaika msao na yoku chochi.
Uwandu wewa kafane kutakatika nukukuwara vanobva kuZimbabwe wati wazivikanwa here nenzira
saidi nezuro takanga tine voko consulate nevoko embassy vanga variko kuGeorge vachibatsirana nokukurukura nevekunzvimbo iyoyo nevamwe vehurumende pamusoro pokuti tingabatsire sei avo vakawirwa netsaona iyi.
Semuzindawo tinoramba tichitsvaga kuti mune urongwa hupi kubatsiridza munyatwa iyoyi.
Urongwa hwekuti vanokwanisa kuendeswa kumusha avo vakashayika pari zvino hatisati tanyatsonzwa uwo mashoko anonyatsotsanitsinidzira kuti vangani vokuZimbabwe vangava vakawirwa netsaona iyi kana kuti vakatsakatika mutsaona iyi. Zvinhu zvatichakamirira kuti tinyatsopfuwa pachirungu yavanoti official confirmation but kana zvichinge zvaita kudaro urongwa huripo hwekuti vanenge vane hama yavo yavanoda kuti inochengetwa kumusha tichagadziriswa saizvozvo.
Avanga vari mumiriri weZimbabwe muSouth Africa Ambassador David Hamadziripi vari parunare kuJohannesburg naIvan Zininga weStudio 7. Commission inoona nezvesarudzo muSouth Africa yeIndependent Electoral Commission kana kuti IEC yazivisa nhasi kuti bato rezano PF harina kupiwa mvumo kana kukokwa kuzoongorora sarudzo dzemuSouth Africa dziri kuitwa musawa 29 Chivabvu. IEC yaburitsa mashoko aya kuvatori venhau mushure mekunyorerwa tsamba nemutungamiri webato rinopikisa reAfrican Transformation Movement vaVuyo Zungula vachiti kuda kukoka zano PF kuzoongorora sarudzo kunodzisvibisa sezvo bato iri rine nhoroondo yekubiridzira sarudzo. Munyori mukuru wezano PF Robert Mpofu vakaudza bepa naure Herald kuti vainge vakokwa neANC kunoibatsira kutsvagarutsigiro. Mutungamiri weSouth Africa neANC Vasiri Ramaphosa avari kutarisirwa kuti vachatatarika kukunda musarudzo idzi vakati hapana chakaipa kukoka zano PF asi vanopikisa munyika iyi vanoti zvinogona kukonzera gaka vaguru. Taedza kubata mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muzano PF vafarai marapira asi vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachiona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern Africa Liaison Office vamunjodzi mutandiri.
Zanu PF yave mucherechedzo kana muenzaniso muregion rino nedzimwe nzvimbo dzakawanda yekusagona kuitisa sarudzo dzine jekerere.
Sei muchidaro vamutandiri?
I think ma discussions ataona muSouth Africa anoratidza kuti vanhu vakawanda zvizvarwa zvemuSouth Africa zvinofungidzira kuti ZANU-PF haina chakanaka chainogona kudzidzisa South Africa pakurano kwemaelections kusara kwekubira maelections kana kuita kuti ANC ishandise nzira dzakaipa dzekuti vabudirire musarudzo iyi.
Maonawo sei tsamba yanyorwa necommission inoona nezvesarudzo muSouth Africa iyi?
Kana vati ZANU-PF haina kunge yaakreditwa naivo zvinorevawo kuti ZANU-PF haisi munyika muno muSouth Africa muno zviri pamutemo wemuno.
Pane dambudziko reya.
Ndofungidzira kuti zvinongowedzera kuseta example yakaipa pakuranwa kwemaelections, and ndofungidzira kuti ANC inofanira kuti iadresse nyaya iyoyo, ibuditse pachena kuti chii chiri kuitika, nekuti zviri pachena kuti zvizvarwa zvemuno hazvisi kunyanya kufara nezviri kuitika. ZANU-PF zviri kungoratidza kuti region harichenesi ZANU-PF panyaya dzekufambiswa kwesarudzo.
Muunga pamuenzaniso ipapo.
Takaona zvimwe chete pakaenda vesarudzo vanorana sarudzo kuBotswana pavakaenda kuZimbabwe muna January Feb kuti muBotswana makaita outcry kuti kocha munonodzidza kuZimbabwe panhau dzesarudzo chii.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachiona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern Africa Liaison Office vamunjodzi mutandiri vari parunare kuJohannesburg, South Africa naBlessing Zulu Studio 7. Vamwe vechidiki vanorarama nechirwere cheHIV vanoti vanombosangana nematambudziko ekusarurwa nevanhu kunyangwe mazuva ano kwave nemishonga iri kupa kuti vatorarame kwemakore akangofanana nemunhu wese. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Gweta rechidiki vaKensington Marufu vava nemakore makumi matatu nemana vanoti vanombosanganawo nedambudziko revanoda kuvabata neseri kweruoko nekuda kwekurarama kwavo nechirwere cheHIV.
Ini ndakaziva nezvestatus yangu ndine makore 10 mugore ra2000. Takatestwa semhuri vabereki vangu nemukoma wangu tikabatwa tese tine same status. Ndikazvitambira ndikaziva kuti ndoupenyu handichararama.
Mumwe wechidiki akazvarwa aine chirwere cheHIV vakunashe mukwashi vanoti vanosangana nematambudziko makukutu mukurarama kwavo.
Vabereki vangu vose vakafa, handina kumbobvira ndaona baba vangu, asi mama vangu vakafa ndiri grade 2 ndanga ndiine makore 8 okuberekwa. Ndiri kurarama neutachwana weHIV, ndakazvarwa ndakadaro.
Vamukwashi vanoti vanombonyomwa, asi izvi havasi kuzviisa muhana.
Stigma and discrimination iripo, ndinotombopiwawo mamazita nezvitonzo ezipoi vamwana vachingoto akarohwa nemuzvezve.
Vanotiwo chakavaponesa mushure mekuziva kuti vainge vaine utachiona hweHIV kugara vari muzvikwata zvevanhu vanoraramawo nechirwere ichi, umo mavanopanana tariro yeupenyu.
Mushure mekunge ndaziva kuti ndiri kurarama neutachiona hweHIV mugore ra2011 ndakajoina masupport groups ayo atinosangana sevanhu vari kurarama neutachiona hweHIV tichisimbisana.
Musikana wechidiki anda kudaidzwa nezita rake kutanga chete anonzi Tino anotiwo akazvarwa aine utachiona hweHIV, asi anoti zvisinei nechimiro chake ari kutotsvakawo murume angamuroora.
Tokutsvaga munhu wekufambidzana naye anoroora aiwa panenge pasina chakaipa. I'm 29, so neni ndichitarisirawo zvokumunhu ari kuma 38-40.
vaKensington Marufu vatiwo kazhinji kubuda pachena ndiwo mushonga mukuru weHIV.
Vanhu vazhinji vakawanda havana kusunungukwa kubuda pachena. Tinotoshuvirawo kuti vanhu vazvive normal, vanhu vakwanise kuzvitaura pachena. Ndo mapedzero angaitwe kweHIV munyika.
Mukuru wesangano reNational AIDS Council Dr Bernard Madzima vari kukurudzirawo vechidiki vari kurarama neHIV kuti kana vasati vapinda muwanano vanofanira kuitawo bonde vakazvidzivirira.
Chakakosha zvakare kushandisa makondomu, because even uri kumaARV hazvirevi kuti hauchabata maSTI nezvimwe zvirwere zvakadaro. Nyangwe zvazvo tichiti vanenge pavasina transmission, use yekondomu inokurudzirwa nekuti inoita kuti musabate maSTI.
Mumwe mugari wekuchilonga kuchiredzi muzvare Emelina Mupinduli avo vari kurarama neHIV vanotenderana nemaonero aya vachiti zvinobatsira mukuderedza kupararira kwechirwere ichi.
Ndakatanga kuzva kuti I'm HIV positive 2015 treatment naka rwadziwa sana zvanyako kure ne hospitality nokuti nakawana counseling yakakwana shoko kune chidiki nzvimboti vashandise makondomu nokuti ndozvizoti kana vakashandisa makondomu vangatapurira chirwere
mutauriri mubazi rezveutano vaDonald Mujiri vati vechidiki vane chirwere ichi vanokwanisa kurarama kwemakore akawanda semunhu wese zvake
vechidiki vanorarama neutachiwana HIV vanokwanisa kurarama upenyu huzere neutano zvakangoitawo sevamwe vanhu vasitorina chirwere
nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti vanhu vanokurumidza kuongororwa ropa ravo votanga kuna mishonga yeHIV vanorarama kwenguva yakareba pane vanononoka izvi zvasiyana nakare apo vanhu vaiita sekunge vatongerwa rufu pavainge vabatwa nedenda iri bazi rezveutano rinoti muZimbabwe vanhu vari kurarama nechirwere cheHIV vanosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 million ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Jeffrey Moyo.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto enyika yeCameroon anoti asunungura vanhu mazana matatu vainge vapambwa nechikwata chinopfurikidza mwero cheBoko Haram. Vanhu ava vakasunungurwa mushure mekurwisana kwemauto nechikwata ichi pamuganhu wenyika iyi neNigeria neChad svondo rino. Cameroon inoti yakashandawo nemauto kubva kunyika mbiri idzi uye vanopfurikidza mwero vakawanda vakaurayiwa nekutorerwa zvombo zvavaishandisa kurwisa nyika nhatu idzi. United Nations inoti iri kushushikana zvikuru nekuurayiwa kwemumwe mushande wayo nekukuwadzwa kwemumwe muguta reRafah muGaza. Motokari yeUnited Nations inoti yakarwiswa vashandi vayo vachienda kuchipatara cheEuropean Union muguta iri. Hamas inoti mauto eIsrael ndiwo akauraya mushandi uyu. United Nations yati inoda kuti nyaya iyi iferefetwe. Zvichitevera danho rakatorwa nehurumende rekubvisa mukana waipiwa vezvitoro wekuti vawedzere mutengo wezvitengeswa zvavo nezvikamu gumi kubva muzana kana kuti 10% premium, dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzave kukurudzira hurumende kuti ione kuti vezvitoro vawaniswa mari yekunze zviri nyore kuitira kuti vakwanise kutenga kubva kunze zvigadzirwa nezvavanoshandisa mukugadzira zvinhu. Mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti mutemo mutsva wakaiswa nehurumende uyo unoita kuti vemabhizimusi vashandise chikero chemari chehurumende wakanaka chose sezvo uchichengetedza veruzhinji kuti vasarasikirwe nemari dzavo, asi vamutashu vanoti vamwe vezvitoro vari kunyunyuta.
Vamwe vakawanda vemabhizimusi vakauyawo kwatiri vachinyunyuta maringe nemutemo iwoyo. Vari kuragidza sokuti mutemo uyu hauna kunyanya kusiyana neprice control, nekuti vari kuti exchange rate yacho panoda kunge pakanyaso jekeswa kuti zvomene inenge ichidetermineswa neaya tingatima market forces.
Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira bato rinopikisa reCoalition for Democrats kana kuti CORD vatrust chikohora vanoti danho iri rakanaka kana mari yacho yekunze inotsvagwa nevezvitoro ichizowanikwa nyore kumabhanga pavanenge voida.
Dambudziko rinongozouya kana kuri kuti vaakuzoishayiwa mari yacho kubhengi kana vaakuidawo kushandisa kutenga zvavanoda kuisa muzvitoro zvavo. Ndopanongozonetsa chete ipapo. Ndopanenge da kuongororwa kuti zvinozoendeka here kana kuti aiwa.
Izvi zvinotsinirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara. Avanoti vemabhizimusi vane mari dzekunze dzavanofanirwa kunge vachiwana kuitira kuti vakwanise kutenga zvinhu zvekushandisa kana kutengesa kubva kunze kwenyika.
Izvo zvinobatsira nekuti zvazviitika kare ndezvekuti vanga vasozoiwana paauction. Of course auction hakuchina. Saka zvazviri kuzovamanichidza kuti vanga vachitsvaga foreign currency pamusika mutema. Zvazvizoita kuti mitengo yezvinhu ikwire. Saka kubviswa kwepremium ye10% kunofanira kukomplimentwa ne availability foreign exchange at official rate kumabanga.
Asi mwe nyanzu mune zveupfumi vachishanda vari ku Britain muzvare chenaimo yemutamba sere vanoti danho rehurumende iri rinoratidza kuti haisi kunyatsofungisisa panyaya yemari neupfumi hwenyika.
Mazig anga achisangana nepremium nenyaya yekuti zig ragara riri kukwira sterling nenyaya yeinflation. Zvinova zvinotarisirwa nekuda kwenyaya yekuti zigi mari yakaita sei. Asi vanhu vange vachitarisira ivo kuti kana vachinge vachitenga nema US dollars vanenge vachitenga nemutengo uri pari nani. Asi zvaitwa nehurumende izvi zvichaita kuti mitengo ikwire kunyange iri muma US dollars kana kuti iri muma zig.
Izvi zviri kuuya panguva iyo hurumende iri kutora matanho akasiyana siyana ekuona kuti veruzhinji pamwe nevezvitoro vatambira pamwe nekushandisa mari itsva yezig. Hurumende kutanga svondo rino inonzi iri kuisa mapurisa asina kupfeka nhumbi dzebasa pamwe chete neve Financial Intelligence Unit yeRBZ muzvitoro zvikuru zvemunyika vachisunga vanhu vanenge vachitenga vachishandisa makadhi ekumabhanga asiri mumazita avo. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Tiri kutarisa zviri kubva kudare remuNew York uko kuri kutongwa vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nemhosva yekutyora mutemo wezvesarudzo vachinzi vakabhadhara mumwe mudzimai anoita zvemafirimu epabonde Stormy Daniels mari yevhara muromo kuti asataure nezvebonde zvavainge vaita pamberi pesarudzo. VaTrump vari kuramba kuti vakabhadhara mari iyi vachiti vari kushungurudzwa nezvematongerwo enyika. Vaimbo vagweta ravo vaMichael Cohen vari kuenderera mberi vachivaroverera. VaCohen vaudza dare kuti ndovaishandiswa navaTrump kubhadhara mari idzi nekupota vachinyepa kuti vasapinde mumatambudziko nevemutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tanonoka Wande weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vari kuOhio muno muAmerica vaTim Muringai.
Pari zvino tiri kuona humbo hwakarerekera kunge zvisina kunyatsovamirira zvakanaka, asi tinoziva kuti kune inonzi circumstantial evidence, kwozoita iyo evidence chaiyo inenge ichitozotaura maererano nemutemo nekuti mhosva yavanenge vapara ndeii. Saka tichazoonawo kuti malawyers kana magweta aMr Trump vachauyawo vachibvunzawo kuti zvakamira sei nekuti maclosing arguments awo anozomira sei. Asi pari zvino zvese zviri kuratidza kuti zviri kurerekera kusamira zvakanaka kwaTrump.
Munoona sekuti veruzhinji vanobvuma here kuti vaTrump vane mhosva yavakapara kana kuti vanozviona sekuti ndezvematongerwo enyika?
Mapolls akawanda anotaura iwo kuti chikamu chenyika tingati half of the country iri kuti vaTrump vakapara mhosva. Tikatarisa kumativi maviri emadhemokrati nemarepublicans, marepublicans tinoona 30% ichiti vakapara mhosva, kumadhemokrati tirikuona zvokubuda kuma 90%. Saka zvichangopedzisira zvichiitika ndezvekuona kuti vajurians kana kuti vanhu vanenge vachitarisa mhosva iyi vachauya nechikamu chakaita sei pakupedzisira kwenyaya.
Ava vaimbova gweta ravaTrump vaMichael Cohen vari kupawo uchapupu munyaya iyi, vanovimbiwa navo zvakadini sokuona kwenyu?
Nyaya inonetsa pavaCohen ndeyekuti vane personal agenda nevendetta against vaTrump. Saka mumatorerwe enyaya dzemalawyer ndedzekuti kana munhu ane personal agenda umbowo hwake hunotorwa, asi vanenge vatarisirawo kuti unenge usina udzamu hwekuti ubatire nyaya iyi.
Kana makatarisa ruzhinji rwevanhu muAmerica, tiri kureva vanotsigira madhemokrats, vanotsigira marepublicans navaya vari pakati nepakati kana kuti vanonzi maindependent, munoona sekuti vachabuda vakamira papi musarudzo dzomutongo wamiri wenyika? Vachabuda vakamira papi maererano navaTrump?
Ndiri kuona kunge pari zvino tikuona mapolls ari kubuda vaTrump vanenge vakatungamira ne 2 points. Mazhinji ari kubuda vaBiden vane 44, vaTrump vane 46. Saka tichiri muna May hasvazvachanyatsotanga kuibva, tichazonyatsoona mafungire vanhu nokuti tinoziva kuti ma democrats haachinji ma republican haachinji vanochinja ma independent ma suburban women white college educated men ne vamwe vanhu vatema saka tikona kuti pakupera kwa 2020 va Trump vanga vane 13% yevanhu vatema ezinesi tikuzwa kunzi vari pa 20% saka ndo zvikange zvingangochinja but ma elections emunomu anochinja zuva nezuva saka tichaona panozopera nyaya dzavo dzese kuti maindependent nezvikwata zvandataura izvi vanenge vakamira diri
vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reconcerned citizens zimbabwe vatimu muringai vari parunare kuohio muno muamerica natanonoka wande westudio 7 iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga
Wana mutangwa zvazvo waonawo ya mutangwa iye aishaisha kutaura zvekuti tochiona kuti anoita sei pakadai apo dai vatomuisa mwana wacho mujere kwemakore avawanda chaiko ndokuti tizive kuti nyika iri kutonga zveshuwa poziye mutangwa iye aionerewa especially achitaura pamusoro pemapolitician peopposition party aiita kunyomba kunotorwadza ya zvakuwana kamutsvangwa
Ha, mama vaza vanoita sei? Dambudziko ripana vama vaza chicha chocha. Nyika inosemesa, vatungamiriri vavo imbavha. Asi vano vachingomira nezanupiefu. Zvinhu zviri pachena. Poga poga pasvika zanupiefu ndapapi painogamuchigwa norudo. Nokuti vo vanozikangwa kutsotsi, kutsinye, kusanzira tsitsi nokubira maelection. South Africa iyoyi ndo iri kuita kuti vamwe vana vagone kusurvivha muupenyu. Ndiyozve yavanoda kukonzeresa nyonga nyonga. Ndadonzwa kuSABC news kuchinzi iko navigile mbalula toda kuita National Youth Service. Furirwa nezanupf kuti kamuda kuita maelection mite vanhu venyu muzoti muna vanhu vangani tangai kuita saizvozvo vamavaza ndokumbirawo kamusina chokutaura mungonyarara
tamuda kukomplaina nezvamuri kutiitira vanhu vastudio 7 makakata manews dzedu dzekuseni hatisina ine zvamaa kutitaura zviri kuitika muamerica kana muchida kuisa purogiramu ine zvinoitika muamerica isu taisangasiwo nestudioni studioni nestudio 7 studio 7 yakamirira news dzezimbabwe chete ine zvamaa kutitaura macorruption ari kuitika kune dzimwe nyika hazinei nenews dzemuzimbabwe zvamuri kutitaura izvi titaurire news dzemuzimbabwe izvozvo kana muchida kuzviisa munozviisawo pane imwe purogiramu saka maye makutotikanyira zvakatonyanya chaizvo hamusi kuda kana studio 7 yacho yakatodai zvinoita kuti ibhana zvenyu bhokuzi hamusi kuda kuita zvido zvedu vanhu vateereri vanoita vanoroteerera studio 7
pa studio 7 apo tinotenda vajonga vatononoka team race apo tinotenda mashamarari nhawedu tanga tichitaura tichichema kuti kuno kakakwata kwangu kaberekera ingwe nyaya dzemagwaridha emozambique masoja emozambique nyaya yakazogadziriswa zvabho zvinezva zvabho nyika yaafurima jakwanaka kuno kwanaka kuno kuti tinotenda nhefenyuro nechimuti ndini muzukuru kana kuti mwana wechimuti chisina zita chakaoma kuno kakakwata
nyaya yemakomishina yekomisheni iyo iri kunzi yasetwa kuHarare hazvisi zvitsva izvo zvakangogara zviriko ndo mabasa ezano nekuti kana ivo vakagadzira ministry inorana zvine izvozvo zvinotadza sei kuona kuti mari yekanzuro iri kufamba zvakadii nhasi uno vari kuzviziva kuti maebheni ese zano haichahwina maebheni ese nyange zvikanzi zvaita sei hakuna ebheni ese yairi kuwana macouncils thats why vari kuseta zvimakomisheni izvo kuti zvivarwire hondo dzavo hapana chimwe chinhu chiri kutsvagwa ipapo
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika musakanganwawo chirongwa chedu chelive talk chethe connection nhasi na8pm apo tiri kutaura nevechidiki nezveurongwa hwenational youth service hwaive kuparurwa zvakare nehurumende sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare pave nezvizvarwa zvezimbabwe zviviri zvazivikanwa kuti zvakafa mutsaona yekuondomoka kwemudhuri mucape town musouth africa komisheni inoona nezvesarudzo musouth africa yeindependent electoral commission yazivisa nhasi kuti bato rezanupf harina kukokwa kuzoongorora sarudzo dzemunyika iyi Tabatashuka kumagume chirongwa chedu. Ini dini Jonga kandemi iri ndiri mu Washington DC. Ndiku sayamu na Chris Gande.